Kunyanga azo muri dzinosvika makumi matanhatu dzakapiwa magwara ekuti dzibude mudzimba pari zvino muri gumi neimwe chete ndidzo dzaburiswa mudzimba idzi. Vamwe mazana mana vari kutarisirwa kupiwa masamba ekubuda mudzimba dzavari kugara munguva pfupi iri kutevera. Mumwe akaburitsirwa midziyo yake panze ndiamai Ruth Banda, avo vakafirwa nemurume ainge ashanda pamugodhi uyu kwemakore makumi maviri nemanomwe asi mugodhi wakazovhara asati apiwa mari dzake. Amai Banda vanoti vakashamisika vopiwa matsamba ekuti vabude mumba yavo yavakagara kwemakore makumi maviri nemashanu vachinzi murume wavo ainge apiwa mari dzake dzose izvo vanoti manyepo.
Takangoona matsamba auya, saka kuuya kwakazoita matsamba takazoona loya auya achitibuditsira chizvino panze. Tikanzi imimi munofanira kubuda nenyaya yekuti varume venyu vakaita sei, takapedzerana navo. Saka imimi hamuna kutoti imimi mungazogara pano, ndozvimu ndoiri kuuya zotora chi, ndokuuya zotora dzi.
Mumwe akambosandira Falcon Gold vaforget piri vanoti mapurita matatu ekambani yeRio Zim iyo yave kuchera goridhe pamugodhi waive weFalcon Gold nemapurisa eZimbabwe Republic Police vachitungamirirwa nemupurisa anonzi Zhou ndivo vakavakandira zvinhu zvavo panze zvine utsinye.
Chakaitika ndechekuti vanhu ava vakauya pane mupurisa anonzi Zhou netumapurisa eRio Zim. Vauya vakadaro vanhu ava vakangosva vachipinda mumba vachikwachira zvinhu zvemagetsi vachitora zvinhu vachikanda pano vachisa.
Vapiri vanoti kupindira kwakanzura wenzvimbo iyi vaNaison Tinapi munyaya yekuburiswa kwevanhu mudzimba vari kudivi rekambani yeRio Zim mucherechedzo wekuti kuburiswa kwevanhu mudzimba zvave zvematongerwo enyika sezvo hurumende yakatadza kuti vanhu vapiwe mari dzavakashandira makore akawanda.
Saka nhasi izvi nhasi tirishamusika tionawo kansirawo futi ari kupindurwa panhau idzodzo namedhimu vaivai. Dzimba idzi dzinoswapa zvekuma 800.
Mumwe ari kutungamira pakurwisa kuti vanhu vasadzingwe mudzimba dzavari kugara ndiamai Aisatu Piri. Amai Piri vanoti chave kuvashamisa ndechekuti kambani yeRio Zim payakatenga kambani yeFalcon Gold yakavimbisa vagari ava kuti havaizovabvisa mudzimba dzavari kugara asi nhasi vapinduka vave kuti vabude mudzimba vasati vapiwa mari dzavo.
Vakati kuzogara nemi hatimbokubatai batai muri mudzimba zvenyu, apa tashamisika vakutitumira zvimapepa kuti budai mumba.
Vakawanda vari kuburiswa mudzimba vanoti havasi kurambira mudzimba vachiti vakapiwa mari dzavo vanotsvaga kwekuenda vakasununguka. VaRodrick Mumba vanoti vanodzingwa chete nekambani yeFalcon Gold yavaive nechibvumirano nayo uye vakapuhwa mari dzavo dzose dzavakashandira.
Tikapuhwa mari dzedu dzatakashandira kukambani tinobuda mudzimba, simba rehove riri mumvura. Saka inini ndikange ndabudiswa mumba mari yangu ndisati ndapuhwa ndikazoipiwa.
Asi mumiriri wechakare mudare reparamende vaenzunkani vanoti vari kuziva nezvenyaya iyi asi vanga vasingazive kuti vanhu vakaburiswa mudzimba. Vankani vanoti vatevedzera musangano wechimbi chimbi nevagari ava pamwe nevekambani yeRio Zim nhasi vachiti tozovabata kana vapedza musangano uyu. Asi vanga vasati vapedza musangano uyu pataenda pamhepo.
Ya nyaya yacho ndirikuiziva ndokwandiri kutaura izvizvo ndokupa itikero rakakwana.
Mukuru wekambani yeRio Zim pamugodhi uri kuchakari muzvari Blessed Chibanda vanoti chibvumirano chekutenga mugodhi uyu kubva kuFalcon Gold chinosanganisira dzimba, nokudaro vaembo vevashandi vanofanirwa kubuda mudzimba idzi kuti vashandi vavo vatsva vawane pekugara. Patabvunza kuti sei vave kubvisa vanhu ava kwapera makore akawanda mushure mekutenga kambani iyi, muzvare Chibanda vanoti zvinhu zvose zvine nguva vachiti vashandi vavo vainge vachiri vashoma. Mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Margaret Chitori vanoti vanga vasati vave kuziva kuti mapurisa ava vari mukati mukuvhiya kaukwana nekuda kwei. Zvinonzi mugodhi weFalcon Gold wakavharwa mugore ra2013 mushure mekusagadzikana munyaya dzezveupfumi munyika asi vakatadza kubhadhara vashandi vaisvika zviuru zviviri. Zvinonzi varidzi vemugodhi uyu vakawira nevashandi ava kuti vaizogara mudzimba idzi kusvikira vapiwa mari dzavo. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.